Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina, gunyana 16, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vari kudzidzira kuita varayiridzi vokumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindire kuitira kuti zvikoro zviri kuvadzinga zvivape mukana wekudzidza nekunyora bvunzo panguva iyo vanenge vachitsvaga mari dzechikoro. Nhengo yeArtus mudunhu remasvingo yakambosungwa yakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi yoronga kuendesa kumatare gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe nevamwe vakuru vemapurisa. Indwe mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 4551. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe zvine makumi masere nevatatu kana kuti 127,083. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine zana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 2,892,137. Vakanga vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nezvitatu zvine makumi mashanu nevasere kana kuti 1,963,058. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Zvidzidzo zvekuva varayiridzi vari kukumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindire kuitira kuti zvikoro zviri kuvadzinga zvivape mukana wekudzidza nekunyora bvunzo panguva iyo vanenge vachitsvaga mari dzechikoro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinomirira vadzidzi ava reCouncil for Student Teachers kana kuti COST rinoti kubvira pavhurwa zvikoro izvi svondo rapfuura, makoreji mazhinji ari kurambidza vadzidzi kupinda muzvikoro achiti vanofanira kutanga vabhadhara mari yese. Mumwe mudzidzi wepaBelvedere Teachers College uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kuzodzingwa zvachose ati tariro yavo yave yemutungamiriri wenyika.
Kuna mukuru wedu His Excellency Comrade Emmerson Mnangagwa Dambudzo akati achipinda pachigaro akati he is a listening president, munhu anoteerera. Saka chikumbiro chedu ndechekuti atiteerere sema students kuti tiwane kudzidza, because future ndeyedu mayouth, tinogadzira future yedu nefuture inotevera.
Hatiwo vamwe vabereki vavo vakadzingwa mabasa, uye vamwe vari kuedza kana kutengesa zvipfuyo asi zviri kuramba. Mumwe mudzidzi ati dzatove svondo mbiri zvikoro zvavhurwa asi vasingadzidzi uye havachaziva kuti voita sei.
Vanhu vose vanongo vane mubvunzo wekuti saka tichasvika rini tichigara panze, tichaita sei nekuti sekumira kwazvakaita izvi hapana anoti ndokwanisa kuwana mari nekukasika. Asi tinokwanisa kuwana shoma, asi ukawana shoma uri kunzi waita hako wabhadhara haupindi mukati.
Vaino kumusasu Vanove trustee we cost vauza Studio 7 kuti vadzidzi vakawanda pachikoro cheMorgan Zintech vakatotadza kubhadhara mari dzekotoro yekutanga wechikumbiro chavo kuti college iyi irege vadzidzi vanyore bvunzo vachitsvaga mari.
Ndizvaizvizvi vanhu vazhinji vakaita sei vakaomerwa zvokuti tori nevamwe vedu vakatotadza kubhadhara mari dzekuTP vakatotadza kuwana mari results avo. Saka zvokuti mari iyoyo 29,100 zvaizvezvi inogona kunetsa. Saka tenge chitokumbirawona kuti iri government yokwanisa kusubsidiza kuti vana voita se vonyora mazama avo oeusi vana vonyora mazama asiwo vogona kuzobata kana mari results pane kuti onzi nekwese kwatakabva kuzvakaoma.
Kunyange hazvo hurumende ichiti vadzidzi vanofanira kuronga nzira dzekubhadhara mari vachidzidza, vakuva kuru vemakoreji aya vari kuramba izvi, uyewo vamwe vashandi mubazi redzidzo yepamusoro vanoti izvi hazvisiri pamutemo. VaStephen Marshall Mariwo, avo vari mukomiti yecost, vaudza Studio 7 kuti vachaizana pose pavanogona kutaura nehurumende kuti vadzidzi vese vakwanise kunyora bvunzo.
Zvatichatoita secost tiroda kuvarira kuti tikwanise kunyora tsamba inoenda kuhurumende titaure navo kuti aiwa udzai maprincipals emacolleges ese kuti tigare pasi titaure tiite payment plan ndokuti tikwanise kubhadhara uye tikwanise kupedza kumakosi zedu atiri kuita.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota redzidzo yepamusoro vaAmon Murwira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi svondo rapfuura vakavimbisa kuti vachagadzirisa nyaya iyi.
Rega tigoita look into it. Normally mapayment plans they are a normal way of running uni or universities and colleges. So it's a matter that has to be clarified. Chaclarify toona kuti chii chiri kuitika.
Asi vamwe vadzidzi vaudza Studio 7 kuti zvisinei nemashoko avamurwira vakaudzwa nemumwe mushandi mubazi iri kuti hazvisi pamutemo kuti vadzidzi vaite mapayment plan.
Takasvika ikoko vakatudza kuti nyaya dzemapayment plan nenyaya dzekuti mwana haasi kudzingirwa school fees zvinhu zvinongotaurwa in politics hazvisi zvinhu zviri mugovernment. Zviri mugovernment ndezvokuti munhu anofanira kubhadhara fees yake yakakwana wozotanga kudzidza.
Hatina kukwanisa kunzwa kuvakuru vakuru vemakoreji eMorgan Zintech neBelvedere sezvo vange vasiri mumahofisi avo. Zvimwe zvikoro zvepamusoro zvisiri zvevarayiridzi zvinobvumidza vadzidzi kuita mapayment plan kuti vadzidze vachitsvaga mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Amai Shila chisiri munhu vanove munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nemadzimai mudunhu remasvingo. Musangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vanoti vari kuronga kuendesa kumatare kuti varipwe gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe nevamwe vakuru vemapurisa mushure mekunge vasungwa vachiratidzira gore rapera ndokutongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi. Asi mutongo uyu nekuwanikwa kwavo vaine mhosva zvakasendekwa parutivi nedare repamusoro reHigh Court nezuro. Amai chisiri munhu vanoti kusungwa kwavo kwakavashungurudza zvikuru ivo nemhuri yavo. Vakasungwa mushure mekuratidzira pamahofisi edzidzo pamucheke kumasvingo musi wa22 chikumi gore rapera vachitsutsumwa nemari dziri kutambiriswa varayiridzi. Hatina kukwanisa kubata vakazembeka zembe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai chisiri munhu.
Kutaura chokwadi izvozvizvi handisi kukwanisa. Handisi kukwanisa nemufaro nokuti unoziva kugara muusungwa chinhu chinorema. Ende uri muusungwa une mhosva yaunoziva kuti handina mhosva asi uchingova muusungwa. Mufaro wandinawo pari zvino wakawandisa.
Asi kubvira zvamakaburiswa muusungwa makakwanisa here kudzokera kubasa zvakanaka pasina matambudziko amakasangana nawo kubva kubazi rezvedzidzo?
Matambudziko ndakasangana neakawandisa nekuti handiti unoziva mareporting conditions angu ndanga ndichizvi ndinofanira kunoripota every Friday kupolisi. Saka unoziva uku uri kubasa, saka vari kubasa vangavopedzisira vasisandinzwisisi. Saka zvanga zvichinetsa zvichiunza futi mafinancial constraints mari dzacho kufamba nokuti kwandinoshandira nekwandinoripota every Friday. Ndaito buda mari akawanda unoziva kufamba kwamazuva ano kuri kudhura. Saka ndaibuda mari akawanda. Lasi kushungurudzika kwacho kwakanga kusina kupera, kuramba uchingova mukushungurudzika uchingoenda uchingonoshungurudzwa uchingonodzokera uchingonoripota. Saka zvanga zviri zvinhu zvanga zvisina kundiitira zvakanaka, zvasina kundipa mufaro plasi kusaziva kuti ramangwana rangu rakamira sei. Handina zvanga ndichikwanisa kupurana. Saka upenyu hwangu chaihwo hwakadistebika zvisingambobviri.
Pane matanho era muchatorerawo vamwe vacho ivavo vakakuendesai kumatare muchizopedzisira masungwa?
Ndinoona sekuti kuti tione kuti mutemo wateredzerwa. Ndiri kuenda kunoona gweta rangu mangwana. Tiri kuda kutotanga kuti tishande naizvozvo kutanga mangwana. Saka ndichaenda kunoona gweta mangwana tototanga kutoweka neri kutoshanda nenyaya iyoyo kubva mangwana, toona kuti zvoitozvifambisa sei.
Tichitarisawo nguva yamakapedza muri muusungwa, zvinhu zvanga zvakamira sei? Zvii zvamunorangarira?
Ndakasangana nenguva inorwadza. Ndakasangana nematambudziko akawandisa pandanga ndiri muusungwa. Ndakarwara ndiripo. Dzimwe nguva ndaka ndichitadza kana kuti ndirapiwe zvaienderana nezvandainzwa. Upenyu hwangu chaihwo hwakakanganisika. Mhuri yangu chaiwo hazvina kuita zvakanaka. Ndinotorangarira mwana wangu mukuru akatosvika pakutadza pamuviri. Saka zvinhu zvinoramba zvindishungurudza nekuti dambudziko rangu iri rakazosvika pakubata kunyange nevana vangu.
Asi pakurwira kodzero dzenyu zvakakudzorerai kumashure here? Muchiri makasimba here kana kuti mamboti aiwa rega ndimbomira pari zvino?
Izvi hazvina kundidzorera kumashure, zvakatondisimbisa.
Amai Shila chisiri munhu vanove munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi mudunhu remasvingo musangano revadzidzisi vekumaruva reAtuzi vari parunhare kumasvingo kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti harina kufara nemutongo wakapiwa nechipiri nedare repamusoro reHigh Court iro rakaramba kunzwa nechimbi chimbi nyaya yakanga yakwidzwa nesangano iri richida kuti dare iri rimise vashandirwi kusanganisira hurumende kurambidza vashandi vasati vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kupinda pamabasa. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti nyaya yavakanga vakwidza kudare inyaya yakakosha kwazvo sezvo ichibata vashandi vakawanda munyika, vachiti dare raifanirwa kutora mukana uyu roziya nyaya iyi kuti zvibude pachena kana vashandi vasina nyaya kana kuti makambani ari kutyora kodzero dzevashandi. Vachiramba kunzwa nyaya iyi, mutongi wedare reHigh Court Justice Emilia Muchawa vakati vakaona kuti ZCTU yakakundikana kuendesa nyaya yayo kudare panguva yayaifanirwa kunge yakaendesa mumwedzi waChikumi apo mamwe makambani akadzika mutemo uyu. Mubatanidzwa weZCTU une masangano evashandi 35 uye unomirira nhengo zviuru zana nemakumi masere nezvipfumbamwe. VaMutasa vanoti iye zvino vamirira kunzwa kubva kugweta ravo muzvinafundo Love More Madruku kuti votora matano api kuenda mberi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hatina kufara nomutongo wakapiwa kudare guru renyika reHigh Court panyaya yedu yatiri kuona kuti nyaya yakakosha kwazvo, nokuti tinoona kuti nyaya iyi inyaya iri kubata vanhu vakawanda chaizvo munyika. Saka kuona kwedu dare raifanira kutora mukana iwoyu kuti izeye nyaya iyi zvibude pachena. Kana vashandi vasina nyaya, toziva toona zvekuti vashandi tinovabatsira sei nekuvadzidzisa sei pamusoro pomutemo. Kanawo vashandi vaine nyaya ine udzamu, zvozikana vashandi vari kumbunyikidzwa namakambani voregera kuramba vachimbunyikidzwa nokuti mutemo unenge wabuditswa pachena. Saka tine kunyunyuta pamusoro pemutongo wakabuda wekuti wasiya vanhu vasingazive kuti mutemo wenyika ndeupi.
Ko, zvakataurwa nemutongi zvekuti nyaya yenyu yanga isingafaniri kunzwikwa nekuchimbidzika munozvitambira sei?
Zvokunzi nyaya yedu yanga isingafaniri kunzwikwa nekuchimbidzika, isu hatina kuzvitenda nokuti inyaya ekubata makambani akawanda, vashandi vakawanda. Isu hatigoni kungomuka totoenda kumatare. Tinewo zvatinofanira kuita zvekuunganidzana tichidzeya nyaya idzodzo. Saka mazuva anenge achitofamba nenguva yacho takaenda kudare, tinoona kuti inguva isina kunyanya kureba kubva patatanga kuziya nyaya idzi. Saka tiri kunyunyuta nechinhu ichocho.
Saka matanho api hama akutora kuenda mberi?
Takamirira gweta redu vamadhuku kuti vaongorore judgment iyoyo. Kana vaiongorora votizivisa kuti tinoenda sei mberi, tozogarawo matare isu seZimbabwe Congress of Trade Unions toona kuti pane zvataziviswa navamadhuku tingatora zvipi.
Zvinosiya papi nyaya yekodzero dzemushandi vamutasa?
Izvi zvasiya mushanda asina pekuhwanda, asina kodzero. Zvangofanana nekumbunyikidzwa kwaingoitawo vashandi tisati taona rusununguko kuti munhu umwe neumwe anoshandirwa anenge achiita zvaanoda.
Mutungamiri wezctu vaPeter Mutasa vari parunhare muHarare nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Pepa naure Daily News rine musoro wenhau unoti vakarwa hondo yerusununguko vari kuronga kubvutira mudzimai wevaive mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe, amai Grace Mugabe, mamwe mapurazi vachivati vane mapurazi anodarika 20. Pepa naure Sunday News rine musoro wenhau unoti nyika 11 ndidzo dzichange dzichiratidza zvigadzirwa zvadzo gore rino kuZimbabwe International Trade Fair. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeHaiti vaAriel Henry vadzinga basa mumwe muchuchisi anga achida kuvapomera mhosva yekuve nechekuita nekuurayiwa kwevaive mutungamiri wenyika yeHaiti vaJovenel Moise muna Chikunguru. VaMoise vakapfurwa ndokufa vari mumba mavo. Sarudzo yeRunoff yekugadzirira sarudzo yekutsvaga meya weguta rekumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweAmerica reBoston yakasiya vakwikwidzi vave madzimai maviri asiri echichena, zvave kureva kuti meya weguta iri achasarudzwa achange asiri muchena kekutanga mumakore angada kusvika 200. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukasema mukasaiba jonga kadimire ndibvumirewo nibotaura nechekwedu nerudzo rwedu rwane kunzwa kuti chii chiri kuitika. Mpfuka munjani Mashaka kwakunomeka kona nekunyamusana mina ningenile kwala ka studio 7 nekani vulavula atakuisungula mhaka ya kulukumba lowa ku manzora. Ni kombela mi swi twisisa kulukumba loyi a nga na lomanga ya kona, kulukumba loyi a nga na lexi a xi tiva ku a xi endlaku, kulukumba lowu ti rhandzela mali leyi a nga ku fidiwe ni ZANU-PF aka onetela tawa kumbe bato hi xixona ra hina ra MDC hi nga MDC Alliance yi rhangeleliwaku hi kulukumba ku Nelson Jamisa. Hi yena munhu wa yi one a to kota ku pfuna kumbe ku rhangela tiko lera hina ri humelela. Se a hi yeni kweni ya rejista ku vhota 2023 hi kota ku humesa makhamba lawa va Mnangagwa na group ya yena ya ZANU-PF hi karhele swinene. Natani Machangana a yi le ku tekeliwi na nhlokweni lomu tikweni, a hi tivikani na ku va hi va hi ri kona hikwalaho ka ZANU-PF nyama yaleyi.
Makadii vashamarari vepastudio 7, ndonzi Benjamin, ndiri kunyika yeSouth Africa kuNewcastle. Ndinofarawo mukaisa audio yangu, ndanzi vanouyisa maaudio asi haapureyiwi. Ndinoshamisika nevamugwadi vari kubvudziwa kunzi charamba haana here mashoko aakataura akaipa kuburikidza nemutungamiriri akagadzwa patsva anovai akakunda vaHichilema vokuZambia. Asi muri kutovawo vachitosadharara kuita sekuti vacharamba havana mashoko avakaipa avakataura. Zvino tikadaro tingatosvikepi munhu achinzi akaita zvakaipa pamedia womurambira? Ndo chokwadi chatiri kutsvaka. Zvinodiwa tichitevedzera zvedhemokirasi. Zvino utongi hwacho kana tichiti anenge aita chakaipa onzi hapana chaakataura chakanaka, anyika yacho haitongiki. Tinongokurudzira kuti vanhu vandeitovhota. Muri kuona zviri kuitika izvi, vese vechidiki handeitoregista kuvhota vasina zvitupa mukana wava kuvhugwa uyu.
UNICEF urongwa hweUNICEF huri kutenderera kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Ngatimukirei tichienda kana ichinzi vari kuuya nenguva dzakati, kuitira paya pavanozoda kulimita nguva, tiwanikwe tatorawo zvitupa ipapo tinogona kuvhota tiwane chenji munyika. Ndatenda kana mukapureya audio yangu iyo.
Ndoda kutaurawo nyaya yamavhima. Mavhima unoti takawedzera vanhu ne 70% salary. 70% yechiku? 70% yetudhorazi unoti pane mari iripo? Pana zvakawedzera.
Mangwanani, mangwanani paStudio 7 apo. Zvaitaurwa naMorgan Comich kuti isusu hatina utsinye, hatina chakati chakati. Apa zvabudisa pachena zvega. Ambobvunza kuti hamune utsinye, ambobvunza kuti mune utsinye ndiani kana kuti hamuna utsinye. Saka watobuda wega kutaura kuti mutori neutsinye zvamuri kuita chi maMPs nepacouncillors FDC Alliance. Zvatobuda pachena zvega kuratidza kuti mune utsinye kubudikidza nezanupf iri kuvashandisa.
Vateereri veStudio 7 navabati vemushina vana mukoma Jonga, makadi zvenyu kuAmerica kwamuriwo ikoko kumafuro manyoro uko. Uyo murume unonzi Tafadzwa Mugwadu uyo hazivi zvaanotaura murume uyo. Apa ichokwadi iye uri kuramba kuti ZANUPF iri kutuka mumiriri weZambia munyuwani. Nokuti vana Mugwadi ndo vamwe vachona vaiko zvino ari kuramba sei. Va George Jaramba vakatombomutuka but iye ari kuramba Mugwadi. ZANUPF inonyatsoziva kutoti mukuru weZambia uyo ishango munhu anowirana neMDC Alliance iyo yavachamisa iyo yatoda zvidisi tiri kuenda kuSouth Africa kuvhota. Tiri kuuya zvine mutsindo chaiko chaiko, hatisi kutombozodzokera shure. Dava tibise huri wapinda muZimbabwe. Mugwadi unoramba kuti vanhu ivava havana huri but unoziva kuti vanhu ava vane huri hwakatokurisa. Mugwadi uyu unoenda achinzi munhu anotokwanisa kunyorera tsamba ndine nhamba dzakika. Munhu asina kudzidza Mugwadi wekuchee nechikoro changu chaanacho Mugwadi handibo muverengi. Ndotodawo nzvimbo yake iyo ndiri kuMDC Alliance. Achamisa chete chete 2023.
President chamisawo ye makadi vashamarari weStudio 7. Mufaro kukwazisai mangwanana akadai. Tingotenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi maringe nenyika yeZimbabwe. Aiwa ndichingoti president vachamisa mazunza majenandora endebvu. Makanyarara zvenyu munhu anenge achingopa muromo pakangonzi chamisa chamisa. Panzvimbo yekuti ana Monzura varwisane naMnangagwa vakurwisana nemi vachamisa. Haiwa mazezesa mazezesa vachamisa. Nyango mukasakambena zvenyu tinemi vachamisa tinemi. Haiwa 2023 kamu Monzura hurume hauna kana dhoro kuwesta time. Utengwa zvako muchipedza mari yenyika uchitengwa kunzi paradza vachamisa. Nyakude mukaburisa makanzuro ese mukasara musina vatichadzosera vetinoda. Haufu wakaona chinhu iwe. Ndatenda.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 dzisinei neStudio 7. Isu hatina patakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchiriudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gavhuna vedunhu recalifornia muno muAmerica vaGavin Newsom vebato riri kutonga reDemocratic Party vakapona musarudzo yekuda kuti vadzingwe basa mushure mekunge vakwanisa kuwana mavhoti akawanda akaita kuti varambe vari pabasa. Sarudzo iyi yakaitwa zvichitevera kutsamwa kwenhengo dzebato rinopikisa reRepublican Party mudunhu iri, idzo dzakasamwiswa nemitemo yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19 yakadzikwa navaNewsom, inosanganisira kumbovharwa kwezvikoro nemamwe mabhizimusi madiki akaita senzvimbo dzekudyira nedzekunwira. Mumwe wevaikwikwidzana navaNewsom vaLarry Elder vebato reRepublican Party vakati mitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19 yakaita sekupfeka zvivharangozi kana kuti mamaski pamwe nekubayiwa nhomba zvinofanirwa kuitwa nemunhu nekuda kwake kwete kumanikidzwa nevezvematongerwo enyika. Urongwa hwekudzinga gavhuna hausi hutsva mudunhu reCalifornia. Muna 2003 vaive gavhuna vari zvakare vebato reDemocratic Party vaGray Davis vakabviswa musarudzo yakapinza mutambi wemafirimu ane mukurumbira vaArnold Schwarzenegger. vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheFriends University kuWichita mudunhu reKansas muno muAmerica, Dr. Moses Rumano, vanoti kukunda kwavaNewsom mucherechedzo wekuti vanhu vemudunhu reCalifornia vari kufarira zviri kuitwa nagavhuna vavo.
Tinoona kuti vanhu vanovhota mudunhu reCalifornia vari kufarira gavhuna wavo anova iye mudemokrati nezvaari kuita. Saka zvinoti inodzira izvozvo kuti kana kaita purezidhendi varipo pachigaro vanoonaiwo kuti mapolisi avo ari kufarirwa nevanhu, nekuti gavhuna wavo asarudzwa nevanhu pachena kuti vanhu vari kuti vabe muchiita masara muri kuita iroro rakanaka. Saka zvinofadza izvozvo kuziva kuti zvino zvevanhu zviri kuitwa nezviri kutedzerwa muCalifornia.
Tinoona kuti vakanga vachida kuti vaNewsom vabviswe pachigaro vanga vachinyunyuta nenyaya dzemitemo yavanoti yakaomeswa yekudzivirira kuparada kweCOVID-19 nezvimwe zvakadaro. Tingati here zvichemo zvavo izvozvo zvazviri zvichemo zvine udzamu, kana kuti yanga iri nyaya yekungoda kuvabvisa nekuti ndevebato reDemocratic Party?
Musarudzo ichauya mazuva makore ari kutera kana kuti gore rinouya, zvaizonzi muri kuona vanhu vari kuita zvakashata saka vabva pachigaro. Handifunge kuti zvakabvine kodzero va iri ino yakadzikama yekuti wabviswe pachigaro, asi vakuda kutsvaga chete kubvisa pachigaro gavhena akasarudzwa nemadhemokrats. Saka zvakundikana izvozvo, uye vanhu vari kufara nekuti vari kuona kuti zvido zvevanhu zviri kunyanya kuitwa muCalifornia.
Tichiona kuti aka akasike kutanga kuti mudunhu umu munge muchiitwa iyo yavanoti recall vote, kana kudzingwa kwagavhuna, sarudzo yekudzinga gavhuna, ichii chinoita kuti zvisimbirirwe muCalifornia imomo?
California vanosimbirira nekuti vanogona kuda vachishandisa kuti vanonga vachiita test the waters kuda kuona kuti zviri kufamba sei, vanhu vari kufarira here mutungamiriri aripo. Saka nzira yekuda kuona kuti mutungamiriri ari pachigaro wari kudiwa here vanochienda kuna gavhena wacho kunyanya California, nekuti ndo takagona zvichiitika mumashure uku. Saka vanhu ndoti kufungidzira kuti maRepublicans anga achida kuona kuti maDemocrats ane watsigiri wakawanda here. Zvino aiva tazviona kuti maDemocrats akutsigirwa chaizvo zvakazara mudunhu reCalifornia.
Izvi zvinosiya papi iwo gavhuna Newsom nemabatiro avanga vachiita basa?
Zvinovapa manyukunyuku, zvinovapa manyama, zvinovapa dzenze, zvinovapa iwo kuti vaone kuti vane confidence mune zvavari kuita, nekuti ndozviri kudiwa nevanhu, kuda kuti vanhu vararame, vanhu vapore, vanhu vapone kubva mudenda iri reCOVID-19. Saka tinoona kuti gavhena varipo vanenge vachiona kuti basa ravari kuita riri kudiwa nevanhu, nekuti vasarudzwa zvine mutsindo. Saka tikuona kuti vacharamba vachiita basa ravo rakanaka uye temu yavo ichafamba zvakanaka.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheFriends University kuWichita mudunhu reKansas muno muAmerica, Dr. Moses Rumano, vari parunare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vari kudzidzira kuita varayiridzi vokumbira mutungamiri wenyika kuti vapindire, kuitira kuti zvikoro zviri kuvarambidza kupinda mudzidzo zvivabvumidze kunyora bvunzo panguva yavanenge vachitsvaga mari dzechikoro. Nhengo yeAtuze mudunhu remasvingo yakambosungwa yakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi 10 yoronga kuendesa kumatare gurukota rezvemukati menyika pamwe nevamwe vakuru vemapurisa mushure mekunge dare reHigh Court rasendeka parutivi mutongo uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti moswera zvakanaka vateereri.